Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 31/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takataura kare tinenyaya international community, kataura nyaya regional community, ndokwavakuda kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zviri kureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kushanda, dhani yakutanga kumhanya-mhanya iko zvino.
Sachigaro weMDC yavanation chamisa muAmerica vanoti mapato ari mugungano repollard ari kutambisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze.
Nara yakundikana kutipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana ukatarisa manyaya tiri kuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa inoenda kumugwagwa, iri kuenda kucorruption.
Kanzuru yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Semazuva ose tichanzwa ama meseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongero enyika ari mugungano repolitical actors dialogue kana kuti POLAD anoti achange achiita misangano neSADC, African Union, European Union nenyika dziri mumubatanidzwa weUnited Nations kuti atsanangure zvavari kuita. Mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vaObed Gutu vaudza bepanhau reHerald kuti nhengo dzePollard dzinoda kubatsira hurumende mukuona kuti zvematongero enyika pamwe chete nokupindudzwa kwebumbiro remutemo zvaitwa. Asi sachigaro weMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora, vanoti bato ravo harinei nezviri kuitwa nePollard nekuti rinoziva zvinodiwa nevanhu. Vadzokora vanoti Pollard haigoni kubudirira nekuti iri kubatsira hurumende mukuita zvese zvisingadikamwi nevanhu. Tabata vadzokora kuti tinzwe pamire bato ravo maererano nenyaya iyi.
Pamusoro pePollard kwatiri toga takagara tataura kutaura kare kuti ngavaite havo zvavari kuita. Kwatiri inhambe kana vachiungana ikoko pasina MDC. Unova ndiwo musangano wakavhoterwa nevanhu vakawanda muZimbabwe. Saka ini handione chinobuda pane zvese zvavari kuita kuPollard kana MDC isiko.
Hamuone here sekuti iyo MDC yava kusara sure mamwe mapato achienda mberi nekuedza kugadzirisa mamiriro akaita zvino munyika?
Isusu hativhunduke tsanga iri mumvura. Pollard yanga iripo, yatosvitsa gore iripo. Chayakaita chaizvo chaizvo chinoonekwa ti iko zvine izvi kumhanya-mhanya kwavatoita ikoku vahwande kunoratidza kuti zviri kuitwa neMDC isiri muPollard imomo zviri kushanda. Ukaona ZANU-PF yaakutora zvinhu zviri kutsvagwa neMDC, zviri kudiwa neMDC, zvinhu zvakaita semareforms. Munorangarira imi ZANU yakataura yega kuti we'll never reform ourselves out of power. Asi iko zvine zvakuwanzwa kuti ndovaakuda kuenda kuno kuti mareforms aitwe. Isakataura kare tine nyaya yeinternational community, tikataura nyaya yeregional community, ndokwavaakuda kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zviri kureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kushanda, dhani yaakutanga kumhanya-mhanya iko zvino. Tiri kuonawo vagutu vachimhanya-mhanya vachiti ndo vari kuita kuti zvinhu zvifambe. Asi nyika yese inozviziva kuti vagutu hapana chimwe chavakamboita kuisira presa ZANU-PF kuti isvike payasvika. Vagutu vanenge vachingomhanya vachipemberera ZANU-PF, vachitoipembedza ndozvavanenge vachiita izvozvo. Saka isu tinofara kuti ZANU PF iri kunzwa presha iri kuiswa neMDC. Zvakadaro tinoti ngavarambe vachiita izvozvo, asi isu hatiuyiko kana vasina kuita zvinhu zvatakataura kuti zviitwe.
Ndezvipi zvamunoda kuti zvitange zvaitwa?
Chekutanga chikurusa inyaya yekuti panofanira kuita munhu ari pakati nepakati, watinoti neutral moderator. Hatingati isusu Dynamo iri kutamba neCapes United, totora former official kana official yeCapes United ndo yakuita referee ipapo. Izvozvo tiri kuramba. ZANU PF interested party. Saka haisi iyo inganomira ichizviti ndiyo moderator, musangano wacho uchiitirwa kustate house kana kuti uchiitirwa kupurazi kwamunangagwa. Izvozvo hazvigoni. Saka taurawo zvakare kuti tinoda kuti matalks aya ave guaranteed nereputable international organization or even regional organization like AU or United Nations. Pakapinda SADC apo tinenge tauda kunyatsoona kuti pakamira sei, asi tiri kuda United Nations kana kuti African Union. Uyewo saka kubvira tataura kare vahwande kuti hatisi kuda power sharing, tiri kuda transitional authority. Vamwe vese vari kupola dhavo vari kuda power sharing, saka takatosiyana. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinofanirwa kuti titange tawirirana, then tochigara pasi totaurirana. Isu as MDC we are prepared to talk any day, any time. Asi zvinhu izvi zvinoonekwa nemunhu wese chero neof kuti zvinhu zvakakodzera kuti ZANU iteerere, SADC iteerere, pasi rese riteerere. Zvikaitwa izvozvi togara pasi totaura matalks, nhaurirano chaiyo chaiyo, kwete nhambe tambe iri kuitwa nePollard nana vagutu.
Takaona svondora perairo kuti vaimbova mutungamiri weSouth Africa vatavo Mbeki vakauya. Chii sebato chamunotarisira kubva kuna vambeki?
Vambeki isusu tinongovataurira vakangotaurirwa zvatanga tichitaura izvozvi kuti isusu ndidzo nhunha dzedidzi. Toda kuti kuti kana paiti kuti paite nhaurirano dzinoonekwa nevanhu vose, nhaurirano dzinoremekedzwa nevana veZimbabwe, nhaurirano dzinopa tiedza kana hope kuvana veZimbabwe, inhaurirano dzinoitwa paitwa zvinhu zvitatu zvatataura izvi kuti panofanira kunge paine munhu ari pakati nepakati, kwete munhu anokwanisa kusandudzirwa kana kutengwa neZANU PF. Chakachenjedza ndechakatanga. Zvinhu izvi zviri kuitika izvi zvakamboitika, ende pazvakaitika hazvina kupera zvakanaka. Saka isi tiri kutaura kuti izvozvo hatisi kuda.
Hamutye here kuti sebato mungangosiyiwa makangomira mamwe mapato achironga zvinhu zvinofamba pamwe chete neZANU PF?
Vahwande, nhaurirano sekutaura kwatakaita isusu, nhaurirano hadzisi kuitirwa vachamisa, hadzisi kuitirwa vanhu vekuPollard, hadzisi kuitirwa gutu kana kuti kupe. Nhaurirano dziri kuitirwa vana veZimbabwe. Saka inhaurirano dzinofanirwa kutambirwa nevana veZimbabwe, nekuti vana veZimbabwe ndivo vakaenda vakanovhota. Munhu wavakavhotera vanomuziva. Inhaurirano rudzii chii tingabude kana pakaitwa nhaurirano dzinoitwa pasina munhu akavhoterwa nemajoriti yeZimbabwe nevana vakawanda veZimbabwe? Handione paine chinobuda. Vachaenda kuvanhu, vanhu vanenge vakangovatarisa kuti ticha muri kuita. Nanzwa vagutu vachiti vachafamba kwese kwese vachidzidzisa vanhu nezvePollard, asi vanhu ivavo ndo vanhu vakavhotera vachamisa. Hakuna chavatambira kana vachamisa vasipo. Ende nyaya iri panapa vahwande, inyaya diki diki yakatombotaurwa nevamwe kuti chiri kudiwa muZimbabwe kungowana kuti Munangagwa, iye Munangagwa Mbune, angotambanudza ruoko rwake abate ruoko rwavachamisa. Vachamisa ndo vane masimba acho ose, ndo vane makii, ndiye mapata kii wezviri kuitika muZimbabwe.
Sachigaro veMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Kanzuru yekuti Harare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Meya weguta reHarare vaHebert Gwamba vanoti kanzuru yavo yakasunga kuti mugore ra2020 ichakureta mari yakawanda yekuti ivake zvikoro zvepasi zvitatu kugadziridza migwagwa yemukati meguta nekuvaka zvimbuzi zvitsva pamwe nokuwanisa vagari mvura yakachena. Ngati nzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Izvo zvinotaura nemi ndikutoita hurongwa hwekanzu hwe2020 yatikati program of action kuti tinge tichibatsirana panyaya dzematambudziko asangana neguta. Dzekutanga chandiri kuisa pamberi ndechekuti zvinara yakundikana kutipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zvinara chairi kugona kudya mari yeka yairi kuwana ukatarisa manyaya dzikuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption. Ngatiri kuparura chikamu chidiki diki chatichakwanisawo sekanzuru.
Muchawana kupi mari yekuti muite zvose zvamuri kutaura izvi sekanzuru vaGomba?
Tichakwereta mari yakawanda inoita about 2 million tichishandisa maprofits anobva kukambani yedu yeCity Parking tichibhadhara back tikwere tichitimboita road. Particularly MCDG yose tomboita marodzi edu nekuvaka zvimbudzi zvitsva. Taita izvozvo tiri kuparura zvo zvikamu kusimbisa zvimwe zvatanga tinazvo. Tiri kuvaka zvikoro zvitatu gore riri kuuya, maprimary schools. Hatinova tinobvumidzwa nehurumende kuvaka maprimary chete, hatikwanisi kuvaka masekondari. Tiri kuvaka munzvimbo nhatu kuwadzana tichavaka zviri nebudiriro nekuvaka chimwe chete munharaunda yeHopley kuti tinge tichivandudza.
Kozvi zvimwe zvamunotarisira kunge muchiita mugore ra2020?
Gore ratiri kubata ra2020 tiendesa mberi chikamu chatoti regularization. Ichi chikamu chatinotarisa vanhu vakagara nzvimbo dzisina kutarwa. Vanobviswa, vanofanirwa kubviswa. Vanoregularizwa kuti tivatendere, vanofanirwa kuregularizwa kuti vatendere. Munyaya dzemvura, gore rinouya tiri kutarisira kuti tichange takwanisa kuwana mvura mudhamu munyama. Nekutaura kwandakaita nehurumende bhozi dhamu rechivero raashomashoma tingati less than 35% in terms of capacity. Saka tikange takuwana mvura yakawanda kubva imomo tinotarisira kuti tikapurifya mvura inosvika kuvagari yakati wandei. Bhozi kutaura kwandiri kuita nemi vakomana vari kutoshanda pamoto njefri kugadzirisa maclarifier, mafilters, maweks ari kutota. Saka tinoda kuti kana tawana panero repasi ravhurwa mvura yakubuda yakawanda takuenda muchikamu chekupowa vanhu mvura yakati o. Ndozvo zvimwe zvinhu zvatikuparura gore rinouya.
Meya veguta reHarare vaHebert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald rinoti amai Mary mubayi waChiwenga vachange vari mudare redzimhosva repamusoro reHigh Court kunzwa kana vachipiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba maererano nemhosva dzavari kupomerwa dzekuda kuuraya murume wavo uye kubudisa mari munyika zvisiri pamutemo. MuDaily News hurumende inoyambirwa kuti zvikwata zvematsotsi zviri kufamba zvichirwisa vanhu nemabhemba zvichakonzera nyonganyonga munyaya dzezveupfumi kana ikasatanga kusunga vanhu ava. MuDaily News mekare vanorarama nekutengesa mumigwagwa veVendors Initiative for Social and Economic Transformation vanoti kana hurumende ichida kuti vabve mumigwagwa inofanira kuvatsvagira mabasa. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamukase kuStudio, mamukase. Aiwa tinokutendai, tinoti makorokoto ekupinda mugore dzva. Vese vanatanonoka vandi vana blessing zuru. Vamwe vese vasina kudona mamazita. Ndiitwa kuvaroro ndiri paNorthern Cape apa. Right, tinotenda Mwari kuti zveshuwa 2019 wapera zvake, asi igore ndogore ranga rakaoma pamakore ese. Iro rino gore rema austerity measures rinova gore rafa vanhu zvakanyanya muzvipatara, gore radzingwa vana chiremba muzvipatara, gore raita zvakaita zvakawanda zvakaoma kusvika pakuona maroya chaiwo achiratidzira vanorwira kodzero dzevanhu. So igore ranga rakaoma zvakanyanyisa, saka tinoti Mwari vapindira.
Masira sei vashamara rekuri sei kumusha kuZimbabwe uko kuri sei mose munofara here paZimbabwe apo? Nhamo ndiri kusuka vanhu paZimbabwe apo. Vashamara tinokumbira zvatinotaura muye munoburisa upa maredhiyo, nekuti panofiwa tiri vashamarari vakuruwo kunoko. Saka tinofanga kuti tizototaurawo zvezvinobudawo. Ndinofadzavo hama dzangu dzakasivanda pamwe chete naivo vamunangagwa. Ndinovafadza zvisingati pamwe chete navachamisa. Ngatifarei, ngatigadzire nyika yedu inake, kupopota hakuti hakurevi chuma. Ivo vachamisa ngavari kuramba vachingopopota vana vachifa muZimbabwe. Ko vanozviitirei izvo vachikona kugara pacheya imwe navamunangagwa tikagara zvakanaka?
Munofara inyuri vashamarari vestudio 7 mose, ndomuti kufara mweshe. Ndini Johni Mulambo Chikwata wanokwa mutsi, ndiri muno muPetersburg muno. Ndoda kufarisa hama dzeshe dzinondiziyawo nedzisinengandizii. Ndinodziti kufara ndini ndinozi Johni Mulambo Chikwata mutsi, ndiri mwana wamutsi, vanondiziya vanondiziya. Ndofarisa hama dzeshe dziri muSouth Africa muno. Ndofarisa karakadzai Chikwata taiwanda, Chikwata paida, Chikwata edimo, Chikwata baba ishu, Chikwata naishu wacho, Chikwata ndozoenda kumadzisekuru. Ndinofarisa taurai pa Cape Town, ndinofarisa mapurisana pa Cape Town ipapo apo na Tennyson mwana wabhongo. Ndinofarisa vese ipapo ndozoenda kuZimbabwe, ndofarisa vese vanondiziva nevasingandizivi hama dzangu dzeshe paZimbabwe apo. Ndinofarisa sekuru Matthias baba akiri padlwayo Mutumba mwana manje. Ndoenda kuMozambique, ndinofarisa vekwaChikwata vese vekwaChikwata pamuyambo pamuhotsi, ndinovafarisa vese vanga vafare. Inini zvangu ndinotamba neveshe veshe vanondiziyawo vanondizwa ipapo. Inovati kufara. Mwari ngatitungamirire tingopesa padoko pasarapo, kokuti tiende mugore idzva mu2020 tinenge tichiti bye bye 2019, come 2020 show.
Magadiri pastor the 7 dine chanda ndiri ku Johannesburg South Africa. Zvino parisa mese vachamarire studio 718. Ndinotenda zvikuru nebasa remunobata rekuti papurire nhau dzinokutsa dzine pundutso mukati meupenyu hwedu isusu vana veZimbabwe. Kudai mamusipo imini restudio 7 hatingazi kuti nhau dzacho taizodziva ndiani dzechokwadi, because studio 7 ndinotitaurira nhau dzechokwadi. Ini handitoteereri redio Zimbabwe yangu ndiri kumusha. Anteri redio Zimbabwe stesheni yangu indobata studio 7 chet mupenyu hwangu. Ndokutakaura kuti ndo inondipe nhau dzechokwadi dzinoitika zvese zviri kuitika munyika. Ndozva kuti pastudio 7 ndinobuda. Saka ndinotenda zvikuru chaizvo, ndinotenda nekutenda zvikuru chaizvo zvokuti handingatozivi zvangu zvinhu kudii nekutenda kwendinoita studio 7 yandinayo number 1. Ndotera studio 7 and ndiri sapoti yeMDC kubva ma2005 ikokoko payakatanga hayo kuna 1999 ndopo ndakatanga hangu, but yaitiri ndanditongori sapoti. But ndinotenda chaizvo nenhau dzemotipa, ndinotenda zvikuru. Topinda munye zvakanaka. Ndinotenda ndichikurudzira kuti vana veZimbabwe vazvibate panyaya tipinde mugore idzva zvakanaka. Ndatenda. Thank you so much.
Mangwanani, Yo hai ni hangu ndulongo taura ninyeye uori ungo unoteta unge unupendezwa mnyika yede Zimbabwe. Hei, shakafana ninyeye iyo Zimara ye. Chokwa ninoteta uori unotoshika pakuzikanwa na mea weguta kunzi. Marikuba mari wajita za kunza uti gadziri sene marozi nezvikoro bati vachisiwa wakadaro. Ndopo unonzwa chinzi tirikurwisa uori. Saka wajita za kurwisa uori unipachena kudai wazikana ninyike yese kudai. Wawari kurwisa chayo chayo onde upini. Chukwadi wedwe rodi ya kaita se mugwa gowe Bate Bridge Harare unonzi ya usi kufambika shandisa hii mugwa gowe Bulawayo. Mugwa gowe unonza mari shakadaru mabazi manganano fura nepo achenda ujoni. Bata wakwa nisikutu wa ugadzirise ni mari ya unonza kudaku. Kwa muzi zineko shunu shakanaka zinetuwa one nyika zaka uko mbeleza ese South Africa. Tunzira tudiki diki shari shaitu wa uonika na gomba mkati mashiri. Pati mkwako mkuru wakata seo Bate Bridge, unoto shuka pakonzinga au farwe. Shande saye mkwako yobla wayo, nekuta wana kumira shakanaka. Ai nika efe ya kanaka hii, ende kana uoro urukuru kusipa washona ina ncha ziku tinde upu washona hii. Nufu nga shatua ngoshe kutika na ui uri unengo waka makwa ndi ono nzuguita uwe. Uripache na chao chao unosi wakata. Kushikira pakuti mea uguta rarare akutusha katimwe minduze kuti vaperete mari. Vagadzirise mikwako nezvikoro. Ipo paine mari inofanira kuita izvozvo. Ah, nyika yedu haisi yakanaka. Aiwa ndanyara zvangu nai.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 ndiwo maonero avanoita zvinhu. Ko imi munofungei? Tinokukurudzira kuti mutitumire mazvo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitikudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatambi venhabvu vanomwe vekuEritrea vakaramba kudzokera kumusha vakakumbira upoteri mushure mekutamba mumakwikwi eCAF Senior Challenge Cup muUganda. Mutauriri wekanzuro yezvemitambo muUganda vaIsmail Bakaba vaudza vatori venhau kuti izvi zviri kuitika kwemakore mazhinji kana vezvemutambo vekuEritrea vapinda muUganda. Sangano reUnited Nations Children's Fund, UNICEF, rinoti kurwiswa kwevana vari munzvimbo dzinorwisana kwakaitika zvinopetwa katatu kubva mugore ra2010. UNICEF inoti vana vari pakaoma pamusoro pekurwisana kuri kuitwa munzvimbo zhinji pasi pose. Inoti zvekare vana vari kutambudzika pamusoro pekurwisana kuri kuitika munyika dzakaita seSyria, Yemen, South Sudan, Central African Republic, Nigeria nedzimwe. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vaviri vakapfurwa vakafa mushure mekunge mumwe murume apinda mune imwe kereke kuTexas akatanga kupfura vanhu vakange vachinamata. Umwe wevatendi akakwanisa kubudisa pfuti yake akapfura murume uyu. KuNew York umwe murume akapinda mumba makange muine vatendi vechiJudha vakange vachipemberera zororo reHanukkah akabaya vanhu vashanu zvakaibisisa akatiza akazobatwa nemapurisa. Vari kuita dzidzo yepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti izvi hazvikashamadzi sezvo vatungamiriri vasiri kuratidza chido chekugadzirisa zvinhu zvakaita sekuvengana kwemarudzi. VaManduna vanoti kunyange vakuru vemamwe makereke vanonyarara kana zvinhu zvakadai zvichiitika. Tabata vaManduna kuti tunze maonero avo.
Ndingati nyaya yakandishamisa utsinye wakaita munhu uyu pakuuraya vanhu papakuataka vanhu. Asi at the same time hazvinawo ndishamisa nekuti climate yatiri kugara. It's not the first incident in that area. Hapuno pra masvondo akawanda kuNew Jersey kwakaitikawo futi akapfuura vamwe. Saka zvakaenderana netrend yevanhu vari kunangana nemaJudha vachida kuvaitira utsinye either kuvatuka o sezvakaita ava kuita ma attacks ari violent towards avanawa. Ndingati tiri kutanga kubva kuma politician edu, tiri kuona vanhu vakaita sana Giuliani nevamwewo ma politician vachitaura mashoko akaipa kune vechijudha. So zvinhu zviri kuendera mberi muno munyika yedu.
Haisiri nzvimbo yatinopotarisira kuti pangasvike vanhu vanenge vachida kuita zvokutsinya. Chamunofunga kuti chinokonzera zvinhu zvakaita seizvi chii? Kusatya kupinda mukereke kuuraya vanhu vari kunamata?
Hamusi mukereke chete, mukatarisa history yevanhu vanopfuura vanhu muno munyika. Mungayeutidza umwe akanopfuura vana pacrash kusendi huku kuya kukafa vana vadiki pacheche. Saka havasisina kutya Mwari muno muAmerica kana kuti kuremekedza upenyu hwevanhu. Chero kwavaenda, chero uri musupermarket, chero uri mukereke, wotogara wakavhura maziso. Zviri kukonzeresa zvamuri kuona zvichiitika, ndingati ihistory yenyika ino. History yeAmerica yakafanana Sterik munzira dzimwe nehistory yedu yekuZimbabwe, in the sense that ihistory yeviolence. Nyika inoyi yakavakwa neviolence. Zvatakangoita kumusha kuZimbabwe kuya, from our foundations is the foundations of violence, and it breeds a culture which they have never been able to escape. Culture iyoyo yekuti yekugara nezvombo, zvinhu zvavanotoremekedza muconstitution mavo kuti vanhu vatakure zvombo, and vangopepechuata culture iyoyo. So you find musociety vanhu zvasangana nemamental health issues fanga zviri kutaurwa ikoko kuTexas, kokuti vaifungidzira kuti munhu aitopengawo zvake aive nezvaimunetsa mentally. Nenyaya dzekuvenga parusaro raganda, it's a toxic cocktail. Mental health issues, racism, culture of violence, and nyaya vari kuti white nationalism, which is racism, which has become resurgent muno America as the economy gets difficult for vachena, vachiona maopportunities avo akwira mashoma, vakuita act out munzira dzakasiyana-siyana very violent against vanhu veganda sesu. So it's a combination of issues, zvichitanga nemapolitician anenge achifuridza achiinspire vanhu ivava kuti vaite ma acts of violence. Ndingati ndo foundation yacho izvatiri kuona.
Calvin Manduna vari parunare muWashington DC neStudio 7. When I see you, when I see you, I get so shy. Bona, moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta, love yako inofefeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day no ni sekesa, sura rangu uno jegesa, nyangwe zviga ni vengesa, ndiwe wacho no ni pengesa. Wasandomba sane, mina nawe kumele tandane. So fast la lode, mina nawe sivele ngane. Baby, when I see you, no it's a benge benge. If I could only feel kenge kenge moyo wangu noita madududa pese ninondwa kukuda
penge penge kamba kana nakiza zvikuru kanobva kuna Titan. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sachigaro weMDC muAmerica anoti mapato ari mugungano repollard vari kutambisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze. Kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.